Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 15 2020. Makatirira ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe.
Tikaona makesis achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere. Tikaona makesis adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo basi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika, kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Nguva yeCOVID-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika, takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa, asi vanhu ndopavanotiunzira mabhills anotyisa zvakadai. City of Gweru ngaione zvokuita, isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varoda kuti tirarame kana kuti varoda kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Vagari vemugweru vokatyamadza nekukwira kwaita mitero yavanobhadhara kukanzuri yavo. Ii ndiyo imwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, Zimbabwe yanga yava nevanhu gumi nevasere vabatwa nechirwere checoronavirus uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye mazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe vevanhu ava vakawanikwa vasina chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kunge hwakwira nhasi sezvo hurumende isati yazivisa zvabuda muongororo yayo nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni maviri pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe pasi rose. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti danho rekuwedzera kana kusawedzera mazuva ekuti nyika irambe yakavharwa akatarwa nemutungamiri wenyika nekuda kwechirwere checoronavirus richanetsa kutora, sezvo vanhu vazhinji munyika vasina kuongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zvinoitika apo hurumende ichiti yave kutora matanho matsva ekuti vanhu vakawanda vaongororwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano iri, Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu munyika runa kuongororwa kuti rune chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa nemutungamiriri wenyika, zvichaita kuti hurumende itemeseke musoro kuti nyika yoramba yakavharwa here kana kuti kwete. Pachapera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika mumazuva mashanu ari kutevera. Pari zvino, bazi rezveutano rinoti raongorora vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu chete kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Imo munyika muine vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu. Nekuda kweizvi, vamatara vati zvinonetsa kuti hurumende itore danho rine udzamu isina humbo hwakati tsvikiti hwekuti zvinhu zvakamira sei munyika pamusoro pechirwere ichi.
Kuti tizive kuti lockdown iri kuwedzerwa kana kuti iregere, asi zvinhu zvatinoshandisa yatoti guesswork kana kuti zvekungofungidzira kuti toita zvakadini. Zvinhu zvinonzi mascientists vatinoti maepidemiologists vanogara pasi vopredict kuona kuti zvaitika pa lockdown izvi yatinoti cave pamberapo mwedzi unotevera kana maweeks anotevera makesiza atingafungidzire kunga achange achiwanikwa anenge akawanda zvakadini tikaona makesiza achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere tikaona makesiza adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo inenge isisina hayo basa
vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMGC Dr. Henry Madzorera vanoti uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino hunoratidza kuti kuvharwa kwakaitwa nyika hakuna chakwabatsira
tingadai takatosavhiya nyika yese zvino takutoziva kuti chirwere chedu chakawandira kumbare kana kuti kuhwange kana kuti kuburwayo kana kuti kunzvimbo yakati tichitoziva mahotspots edu kuti uku ndoku kwakawandira chirwere nyaya yekutesta inotibetsera kuti tikwanise kuisolata vanhu vane utachiona nokuti vakawanda vanhu vanogona kuva neutachiona vari kungombeya havo vachingofamba mumisha medu umu ivo vasingarwari asi vanhu vavanosiya vapa utachiona vanogona kuzorwarisa vanogona kunge vari vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vanazvo toshayikirwa noupenyu nemhaka yekuti hatisi kutesta saka kurudziro yedu ndeyekuti hurumende ngaiteste zvikuru ndokuti lockdown yedu inzi yashanda nyange vakaextenda lockdown tisiri kutesta hazvina zvazvinobetsera tiri kuwesta nguva neupenyu hwevanhu
mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vambomira kufamba-famba kwavari kuita
tinogona kunge senyika tiri kupanana nhema kuti vanhu vane chirwere havasati vapfuura 20 nyambisirwa nenyaya yekusatestwa pamwe chirwere chatopararira kudarika ipapo zvakarewo tinokurudzira kuti masenior government officials edu kusanganisira nemutungamiri wenyika ngavagare kudzimba ngavagare kudzimba kusara kwevavo vari kuita basa
asi vamunangagwa vanoti vari pakati peurongwa hwokutenderera nenyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu pamusoro pechirwere checovid-19 ichi uye kuona kuti veruzhinji vari kutevedzera here kuridziro yavo yekuti veruzhinji vagare kudzimba senzira yekuderedzera kupararira kwechirwere ichi vamunangagwa vakazivisa kuti vachazoongorora pakupera kwemazuva 21 avakatara kuti veruzhinji vange vari kudzimba senzira yekuderedza mikana yekupararira kwechirwere ichi kuti zvinokodzera here kuti veruzhinji varambe vari mudzimba kana kuti kwete hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo sezvo vangasiri kudaira nhare mbozha yavo asi munyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva vaburitsa mashoko ekuti komiti yakaumbwa nemutungamiriri wenyika kuti itungamire nyaya dzekurwisa chirwere checoronavhairas yeInterministerial Task Force on COVID-19 inotungamirirwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika Vakembo Mohadi yakabvumirana kuti patorwe matanho akasimba ekuti vanhu vazhinji munyika vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here gwaro raburitswa naDr. Mahomva iri rinoti vanhu vese vanga vachienda kumabasa panguva iyo nyika yanga yakavharwa kunyanya vashandi vehurumende vachaongororwa kuti havana kutapukirwa nechirwere ichi here Dr. Mahomva vati munhu wese anofungidzirwa kuti ane chirwere ichi anosungirwa kuongororwa uye vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzine chirwere ichi pamwe nevane zvirwere zvedziwa vanofanira kuongororwa zvakare Dr. Mahomva vatiwo vanhu vakwegura vane makore 56 zvichikwira vari muzvipatara vane zvirwere zvakaita seasma shuga BP nezvirwere zvemwoyo vanofanirawo kuongororwa zvakare vati zvose izvi zvichaitwa kuitira kuti hurumende nyatsoziva kuti nyika yakamira papi chaizvo pachirwere checovid-19 pari zvino chirwere checovid-19 icho chatangira kuchina chinonzi nehurumende chauraya vanhu vatatu munyika uye kubata vanhu 10 nevasere ukuwo pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni 2 vabatwa necovid-19 uye vanhu vanodarika zviuru 120 nezvinomwe vafa nechirwere ichi pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Kunyangwe hazvo hurumende iri kuti iri kuwana ruyamuro rwemari nezvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavirus mamwe mabazi ehurumende anoti hapana chaari kuwana izvo zviri kusiya vashandi vakawanda vari panjodzi yekubatira chirwere ichi Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Priscilla Makotose vanoti mapurisa haana zvikwanisiro zvekushanda akazvidzivirira panguva iyo anenge achisangana neveruzhinji mukurwisa kuti COVID-19 isapararire.
Ndiyo PPE ndochekutanga chiri kunyanyoti konzera nemasanitizers.
Izvi zvatsigirwawo nemukuru mubazi resocial welfare mudunhu iri amai Agnes Mutoo avo vanoti mamwe masangano anoyamura mukupa zvekudya kuvanhu vanoshayiwa zvakanyanya akatomira kupa zvekudya nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semamaski nemasanitizers.
Younger issue my sanitizers because I talked to WF head office. Vachit iwa vakwanisi kuenda vasina bhozi vari kudaka kuti vanhu vagese maoko handi nema sanitizer ese iwayo. Saka vanga vasina those things. That's the information which I got. But they were given an instruction ekuti we cannot let people go without food. Pasina madistribution. Saka vari kuisa effort ekuti all my partners ese adistribute grain and they should source for those.
Mukuru wemadhumeni mudunhu reMashonaland West amai Edna Shambare vanoti madhumeni ari kutadza kuenda kuvarimi nekuda kwekushaya zvekupfeka zvinodiwa kuti vazvichengetedze uye nekuchengetedza varimi kuti vasatapurirane utachiona hwecoronavirus. Vachitaura munguva pfupi yapera muchinhoyi, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kupiwa rubatsiro rwakawanda kubva mukati menyika pamwe nekunze kwenyika. Amai Mutsvangwa vakati kusvika pari zvino vawana rubatsiro rwemamaski zviuru 45 kubva kuzvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology, icho chiri kugadzira mamaski anosvika zviuru 3 pazuva, mushonga weinterferon uyo uri kubva kuCuba zviuru 3 zvemichini yekuongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete kana kuti rapid response test kits, uye zviuru 20 zvemimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus kubva kuna muzvina business wekuChina vaJack Ma. Vakatiwo vari kutarisira mimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus inosvika zviuru 40.
Neimwe inonzi interferon ndikutouya kubva kuCuba. We have received 3,000 rapid test kits. Taka receive a donation from Jack Ma of 20,000 PRC ndodzi notora dziya dza 5 hours kuti marizao tsabu. Tikutarisira kureceive another 40,000 rapid test kits. Security sector, mapurisa, masoja vese vanenge vari pa frontline staffers vese vari kugadzirwa kuonekwa kunzi vapuwa funding iri kupiwa Ministry of Treasury. Ma ministries ese akapa ma budgets ao ku Ministry of Finance, and as usual they will not be able to pay everything, but they are paying something.
Amai Mutsvangwa vakati hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvemari iri kupawo mari yavasina kudoma uwandu hwayo yekutenga zvikwanisiro zvinoshandiswa nevashandi vehurumende zvikuru mubazi rezveutano, mapurisa nemauto. Amai Mutsvangwa vakati vanotarisira kuti michina yavari kupiwa inofanirwa kunge yakasimba zvinodikanwa nebazi reWorld Health Organization. Chimwe chinhu chabuda pachena ndechekuti ruyamuro rwuri kupiwa kwakasiyana, vamwe vachipa kuburikidza nebazi rezveutano, vamwe vachipa kuburikidza nehofisi yegurukota rezvematunhu amai Muliswa Chikoka, vanoti vari kunyora kuti ndiani apa uye kuti zvazopiwa ani senzira yekuisa zvinhu zvose pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Mumashoko anofadza zvikuru, bazi rezveutano rakazivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vemhuri imwe chete vana vane chirwere ichi kuruwa Mashonaland East ainge apona. Kunyange hazvo bazi reutano risina kuzivisa zita remunhu uyu, Studio 7 yakwanisa kubata munhu uyu vasorosa kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Ndakunzwa zvakanaka chaizvo. Mwaka ya mswe Sunday for retesting, marizao se akabuda again ari negative. So kanisa nangu wana angu official communication from them, but I'm now negative, but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm, but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Wakatestwa muswe Sunday, marizao akabuda akanzari negative. Saka nhasi madokta zauya makuseni for retesting bozi wouya kapa directive yekuti munhu unenge ari positive unotestwa kairi kuti wanatsomeka short is now negative saka we are waiting for the results maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana but they are feeling very much okay havasisina dambudziko pavari and we are hoping kuti ano and it's true kuti anofanha kutouya ari negative because havasisina pane pari kubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani
tichanya kufarisisa kana marizwa ose ese abuda because we know kuti they will be negative and tokufarisisa chaizvo tongotenda Mwari saka profile pangu ndati nguva yekutenda Mwari ndizvo ndangonyora chete ndangoti nguva yekutenda Mwari nekuti hakuna mushonga kana chii chinobvisa this virus kunze kwaMwari. Mwari ndo mukuru ende tovatenda ticharamba tichingovatenda kusvika Jesu achiuya.
Mungade wokupa vamwe mashoko ekuti kudii kuti vasabatwawo nechirwere ichi?
Utsanana pamberi kungogeza maoko pese haaperi maoko aya mvura haiperi ngatigeze maoko nesocial distance rutaurwa maybe nekusango for now since paine lockdown vanhu ngatimbo avoid kufamba stereki but chikuru let's put our faith in God. Mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese saka tikanamata kuna Mwari Mwari vanotipindura vadikani ini ndotoda kutenda kuti kwakusikugona kwangu kana kungwara kwangu asi dzadziri nyasha dzamwari maybe vakadongoti pangove netestimony saka iwewo unogona kuva atestimony of 2020 ukazvibata ukazvichengetedza tirege kukuluza 2020 tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020 but only kana wazvibata wazvichengetedza zvinofamba zvinoita.
Avo vanga vari vaSoul Sakudya vachitaura vari kuruwa nestudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica hwakwira kusvika pazviuru 16 205. Vanhu vafa muAfrica vanosvika 194. Vapora vanosvika 342. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Sangano rezvizvarwa rezimbabwe zviri muno muAmerica rezimbabwe diaspora network north america kana kuti ZDNNA rinoti ramanikidzwa kumbosendeka mabiko ekupemberera makore 40 zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere raranga rakaronga kuita nemugovera uno nekuda kwedambudziko rechirwere checovid-19 sachigaro wezdnna anotungamirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti vaona zvakakodzera sesangano kuti vateedzere mitemo yakadzikwa matunhu avanomiririra senzira yekuchengetedza mutemo pamwe nekudzivirira vana veZimbabwe kubva kuchirwere checoronavirus charura pasi rose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tinzwe zvizhinji.
Maita enyu vaKandemiri mhuro yeZimbabwe. Hungu isu seZidna tanga tine urongwa hwekuti tipemberere kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kuti isu tiri kugara kunze kwenyika asi kusununguka kwenyika yedu hatikukanganwi. Saka takaronga kuti tipemberere zvisinei nenyaya yechirwere chanetsa ichi checovid-19 tazoronga kuti haregai titeedzere mutemo kuno kumastates anoti Maryland, Virginia, West Virginia havabvumidzwi kuti vanhu vaungane. Tatifanira kuungana kuMaryland saka tati gungano iri tozoriita hedu kuna July uko kana kuti August tichinge tichiona kuti varidzive nzvimbo vari kuti kudii, asi taida kuti tiunganidze mhuri dzose dzevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika kuno kuWashington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia kuti titandare, uyewo takakoka ambassador vedu veZimbabwe vakamirira Zimbabwe kuti vazotiadresa vaisewo mashoko. Asi tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka patinozongoita ipapo.
Vamasiya, tinoona kuti muri kucherechedza makore makumi mana kuwana kuzvitonga kuzere. Panguva iyo nyika yeZimbabwe iri pamhene zvikuru munyaya dzezveutano pamwewo nenyaya dzeupfumi. Imi sevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa matambudziko iwayo kumusha?
Hongu, zvinhu zvakaoma kuZimbabwe kunyanya munyaya dzeutano. Muzidhi natine madoctors vanoitawo zveutano vatoriko vari kubatsira vari kuZimbabwe. We are in touch navo, vanenge vachitiudza kuti zvavari kuitawo zvakaita sei, asi vakazvimiririra vega. Asi vanhu vakadzidza kuno uku, vanhu vakatombogara kuno, asi vari kushanda, vane maenterprises avatoestablisha kuZimbabwe. Saka zvinhu zviri kubatsirawo nyika izvozvo. So tinoona sekuti padiki nepadiki patinoita seorganization zvinobatsira pane zvagara zviri kuitwa nehurumende.
Tichitarisa iro dambudziko rechirwere checovid-19 kana coronavirus, zvii zvamaitawo imi sesangano reZidna kubatsira kumusha?
Nyaya yekubatsira inyaya yatiri kutoronga sesangano. Kutaura kwatiri kuita kunoku, tine musangano conference call nesaturday musi wa18 kuti tironge tiise musoro pamwe chete tione kuti tingaita mudeme wemari nekutsvagawo mari kune dzimwe hama dzingada kubatsira kuti tigotumira kubatsira zvipatara kuti vanhu vaitwe matesti, kuti vanhu vakwanise kungogona kuenda kuchipatara kuti vaudzwe kuti ndizvo here kuti vane COVID kana kuti havana, uye kuti vasaremerwa nekunzi vazobhadhara kuenda kwavanenge vaida kuita kuchipatara. Saka nyaya yatiri kutotaura mugovera uri kuteera iwoyo. Saka tinotenda matobvunza nyaya yakanaka chaizvo.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Diaspora Network North America vachimirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia, vaJona Masiya vari parunare kuWest Virginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemugweru vanoti vashamiswa zvikuru uye havasi kufara nekukwidzwa zvakanyanya kwaitwa mitero nekanzuru yavo, iyo vanoti yakanga yavimbisa kukwidza mitero iyi zvishoma nezvishoma kwete zvayaita izvi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vataura neStudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudza kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumwe mugari, muzvare Florence Dube, vavo vanogara mumusha wemukoba 1, vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 emadhora pamwedzi, asi kwazvino vave kunzi vabhadhare mari inopfuura $500 emadhora.
Tiri panguva yeCovid-19 apo takaomerwa, indinorarama nezvemusika, takaomerwa merwa zvokuti hadzisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hadzisi kukwanisa kubuda kunotengesa. Asi vanhu ndopa vanotiunzira mabhiuzi anotyisa zvakadai. City of Gweru ngaione zvokuita isusu kana zvadai hadzisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Mumwe zvemugari, muzvare Nyasha Mahwende, avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara, vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo. Vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu wavo huwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo.
Pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marentals necouncil kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara, but this is applying ku a landlord anemba yake inotori nezita rakafanana neriri pachitupa pake, but we have maloja ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno umwe munhu. Obviously ari kutokwidzirwa marentals nenyaya yekukwira kwaita mvura.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Lipiwe vati vanonzwisisa kuti kanzuro inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa ainofanirwa kuita asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma.
Kukwidza kunogona kunge vachiona zvakavakodzera kuti vakwidze, hatidai vambomira iko zvino, because iko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana. Kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari, saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei, vasakwidzire vanhu because vanhu vanotambura.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vati mushure mekunge bhajeti ravo regore rino remadhora bhiriyoni imwe nemazana masere ezviuru zvemadhora ratambirwa nehurumende, vakatora danho rekuti vakwidze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari. Vativo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero, vakati vachaona zvekuita.
Meeting yatakaita takawirirana kuti sekanzuro tichakwidza at 40% from the 1st of April. Hongu ndiri kunzwa vanhu vachichema chema zvikuru kuti matarisa akati kwirei. Haiwa, tinozvinzwa, tichatarisa nyaya iyoyo ini nemanagement yangu nemamwe macouncillors, then todzoka kwavari toona kuti tingazvigadzirisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadaviri nharembozha yavo uko oya mtezeri wavo amai Marian Chombo yange isingabatike. Zvichakadaro, vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yeGweru nezuro vakaita sit-in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravana mukoti panyaya iyi. Asi vamakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakiriniki ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi.
Nyaya yavataura tainzwisisa ende tiri kumhanya mhanya sekanzuro kuti tikwanise kutsvaga kana kutenga zvinhu izvozvo. Hatinazvo, hazvina kukwana, asi toda kuti tiwedzere. Regai zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things, tichizvitenga in consultation neprovincial task force.
Mune imwe onyaya, upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana siyana muguta reGweru pasi pechirongwa cheGrain Millers Association of Zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure. Asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu uhu huri kudhuriswa. Upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kupema mari inoita 130 emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe. Pasi rose riine vanhu vave kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa, zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika. Kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe. Vagari vemuGweru vokatyamadzwa nekukwira kwemitero yavanobhadhara kukanzuro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.